Hurumende yazivisa kuti kune madzimai 10 nemasere ari kuOman ari kuda kudzoka kumusha sezvo ari kubatwa senhapwa munyika iyi. Izvi zvaziviswa nemunyori mubazi rinoona nezvemukati menyika vaAaron Nepera, avo vati kune zvizvarwa zveZimbabwe zvinosvika zana zviri kubatwa senhapwa kunyika iyi.
Vari kushandiswa sevaranda chaivo. Hurumende haifare nemaitiro akata saivoyo. Saiwayo ende ibasa rehurumende kuona kuti vanhu vedu tavachengetedza kuti vasabatwe nemutoo iwoyu. Nekudaro musangano wedu wanga wachitarisa kuti ndezvipi zvatingaite kuti tione kubudisa vanhu vedu muunhapwa. Pari zvino vanozivikanwa igumi nevasere, but tine fungidziro yekuti vanhu variyo kuOmani vanga kwasi kusvika kana zana chaiwo.
Vachitaura mushure mekusangana kwemapazi akasiyana siyana ehurumende achiziya nyaya dzekumbunyikidzwa kwevanhu vachiendeswa kwavasingadi, vaNepera vati madzimai aya akaenda kuOman achifunga kuti kune mafuro manyoro.
Zviri kukonzera kuti vanhu vedu vange vachipinda mutsaona dzakaita munyatwa dzakaita sedzidzidzi, kunyanya inyaya yokutambura yokusava nemabasa akanaka.
VaNepera vati madzimai aya asvika kuOman iyo iri kuMiddle East anoshanda achishungurudzwa zvakanyanya.
Vamwe vari kubatwa chibharo, vamwe vanorohwa, havasi kubatwa zvakanaka generally.
VaNepera vatiwo pamusoro pekunonunura vari muutapwa ava, hurumende ichaenderera mberi nekupa madzimai aya rubatsiro rwekuti agadzikane mupfungwa kana achinge adzoka kumusha, pamwe nekuatsvagira mari yekuti awane zvekuita munyika. Vayambirawo zvizvarwa zveZimbabwe kuti zvitange zvanyatsoongorora pamwe nekubvunzisisa kana zvawana mabasa kunze kwenyika. Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzemadzimai reWomen Action Group, amai Edna Masiwa, vaudza Studio 7 kuti vanoshushikana zvikuru nokushungurudzwa kuri kuitwa madzimai ari kunotsvaga mabasa kunyika dzakadai seOman.
Zvinhu zvanyanya kuoma zvikuru panyaya yekuti vanhu vawane raramo muno muZimbabwe. Saka vanhu vakungoenda vasina kumbonyatsotarisa kuti kwavari kuenda uku kwakamira sei kana kuti zviri kufamba sei.
Vatiwo panoda dzidziso yakasimba yekuti vanhu vanzwisise njodzi iripo pakuenda kunoshandira kunze kwenyika, kunyanya kunyika dzinozivikanwa pasi rese kuti hadzibati zvakanaka kodzero dzevanhu. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende yeOman panyaya iyi sezvo tisina kubata miriri weOman muZimbabwe uyo asingagari muZimbabwe, Vambarak bin Salem Al Zakwan, kuti tinzwewo divi ravo. Sangano reHuman Rights Watch rinoti kusarongeka zvakanaka kwemitemo inobata vashandi muOman kunosiya vashandirwi munyika iyi vachityora mitemo pamwe nekodzero dzevashandi vanobva kure. Human Rights Watch inotiwo vabva kure vanoshanda munyika iyi vanodarika zana nemakumi mana ezviuru vari parumana nzombe sezvo pasina mitemo inochengetedza kodzero dzavo. Makore mashoma adarika, hurumende yakamanikidzwa kunotora mamwe madzimai kuKuwait mushure mekukweshwa nemabasa, asi vasvikako madzimai aya akapedzisira omanikidzwa kuita mabasa aakange asingadi. Zimbabwe, iyo inodyidzana neKuwait, haina matanha yakatorera nyika iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.